Matiai, Motem Botarabai, Matiai,
Motem Botarabai.
Vachara pamusangano vaitane vamwe vakarwa hondo yerusununguko vari muchikwata chesangano revakarwa muhondo reZimbabwe Liberation War Veterans Association. Chinotungamirirwa namai Mandi Chimene waitirwa pamuzinda weZANU PF muHarare vamugabe vati havasi kuzosiya chigaro sezvo vachiti vakasikirwa utongi uye veruzhinji vachiri kuvada. Vamugabe vati vakarwa hondo yerusununguko vari kuti vabve pachigaro vanhu vari kushanda nehurumende yeBritain, America pamwe neFrance kuti hurumende iripo ibviswe. Vamwe vakarwa muhondo yerusununguko vari kuchikwata chinotungamirirwa navaChris Mutsvangwa avo vakadzingwa muZANU PF vakaburitsa mashoko svondo rapera vachiti vamugabe vaive kufanira kusiya basa sezvo vakwegura uye vari kutadza kutungamirira nyika zvakanaka.
And vakadaro muchenjerera vanenge vapindwa nemhandu dzimwe dzedu dzatinadzo dzinoshanda nemaembassies umu, ingave embassy yemaBritish, ingave yeAmerica, ingave yemaFrench, vanhu vakarongwa imomo kuti imi ndimi munofeyafeya zvindi kuitika muZimbabwe neushamwari muchivapa tumazano muchiedza kuvafurira dzimwe nguva kwavapa mari vachienda navo kunovadyisa mumahotera vachivapa mari yekuti vafambe vaende kunze kwenyika vachiedza kuita ushamwari pachivande. Zvanga zvichiitika izvozvo, tinova neruzivo kuti zvanga zvichiitika pakati pevavava mandudzi dzasanduka dzekuwo veterans.
Zvichakadaro vamiriri vehurumende idzi vakaudza Studio 7 masvondo mashoma adarika kuti havane nenyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe vachiti chavanongotarisira kuhurumende kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nemitemo yenyika. Amai Chimene vashandisawo mukana uyu kutsoropodza mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekutungamira kwavanonzi vari kuita chipoka cheZANU PF chiri kuzvidaidza kuti Team Lacoste, chinonzi chiri kugadzirira kutora matomho kubva kuna vamugabe kana vachinge vabva pachigaro. Amai Chimene vati chinoshamisa ndechekuti vamunangagwa havasi kuvhura muromo wavo pose pari kutaurwa nezvekuda kwavo kutora masimba kubva kuna vamugabe.
Hapana munhu anosungirwa kushayiswa kana plot kana stand pokuvaka imba. Hapana munhu, kana ndichiti hapana munhu ndiri kureva chose. Hapana rusarudzo apa, hapana kutaura kuti ndeve MDC kana kuti chii. Ayo munhu weZimbabwe anosungirwa kuwana pokugara. Hatidi vanhu vanozoti hatina pokugara vowa mbavha vowa kutorera vamwe. Ayo asika, not all of us can be settled around Harare.
Vamunangagwa avo vanga varipowo pamusangano uyu havana kumboti bufu kudzamara musangano uyu upere. Chimwe chipoka chinonzi chiri kukwikwidzana neTeam Lacoste chiri kudaidzwa kuti Generation 40 kana kuti G40 uye chinonzi chinotungamirirwa nemudzimai wavamugabe amai Grace Mugabe. Zvichakadai vamugabe vati sangano revakarwa muhondo rinofanira kuita sarudzo itsva kuti ritsvage umwe utungamiriri.
Chakupai zuva ratinoti musangane mugova nerusaruro rweutungamiriri hutsva sezvandataura. Sezvo makati mune vach tiri kubata vari kuita act. Let those who are acting continue to act. Isuo takasarudza vakuru mpati kuti vaongore kuti chitsamba icho chakambobva nekupi. Vatipe ruzivo rwevakanyora tsamba yacho nevakazoipembedza vachiendesa kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti tavaziva musangano uchazovaranga. Ani marangiro emusangano anenge akaoma.
VaMugabe vatarawo mukana uyu zvakare kutsoropodza redzisvondo vavati vari kupindura munyaya dzezvematongerwo enyika vakatsoropodza mutungamiriri weboka rehashtag this flag vaIvan Mawarire rwepiri. Vati hurumende yavo haisi kuzopeta maoko echisiya veruzhinji vachiratidzira kusakufara kwavo neutongo hwavo.
Zvino kana maakupinda maakupindira muchibva mati pati ngaiti zvakati vanhu vatambura vanhu havasichaziva zvokuita ngavachibuda vachiprotesta vaende mumastreets. Hurumende ngaichichinjwa kugozouya hurumende yakaita sei inopfuura hurumende yakadyira nyika. Hurumende yakakutipa ivhu redu, nyika yedu, upfumi hwedu, rusununguko rwedu. Zanu PF ngaichibva kuyayaipi izvo zvese zvinogumina izvi. Aiwa, chatisingazodika ndechekuda kukoka vanhu kuti vaite mademonstrations. No. And I want to warn them. Vaivamawarire ivava nevamwewo, I want to warn them very strongly.
Mashoko avaMugabe aya anouya apo vechidiki veMDCT vakazivisa nemuvhuro kuti vacharatidzira zvakaomarira munyika yose mwedzi unouya kudzamara vaMugabe vabva pachigaro. Zvichakadai, nhengo yeZANU-PF vaEnergy Mutodi vadzingwa pamusangano uyu nevechidiki veZANU-PF vanga vachivapomera mhosva yekuti mutengesi. Vamwe vatori venhau vemapepa akazvimirira vanga vachishungurudzwawo nevechidiki veZANU-PF ava. Musangano uyu wapindwa nevaimbova vari muhondo yerusununguko vashomanana nevatsigiri veZANU-PF vane chitsama. Nyange hazvo musangano uyu wanga uchifanira kunge wapindwa nevaimbova vari muhondo yerusununguko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
One night one song.